Mwambereki uyo asina kuda kudoma nezita akatambira chiziviso chedanho iri kubva kuchikoro chemwana wake nezuro. Atanonzwisisa chose kuti danho iri rinogona kubatsira kudzivirira kutekeshera kunogona kuramba kuchiita chirwere checovid-19, asi ati izvi zvinodhurira vabereki.
Pakudiwa imwe mari yekuti titorese vana vaitwe matesti aya, and ndokutarisa nekuwanda kwakaita maboarding schools muno muzimbabwe kuti matesti kits anowanika here anokwana kuti vana vese vange vachiitwa matesti vasati vadzokera kuchikoro, and nenyaya yeperiodi yavapa yekuti 24 hours, zvinoreva kuti kumaservice provider kwacho kuchaita pressure and its likely to trigger maprice increases. Maservice provider kana vaona kuti service yavapa demand, vanogona kukwidza maprice avo. Kuvabereki zvinenge zvakaoma, maybe zvaigona kuita nani kana chikoro chiri icho chaigona kudeza vanhu vacho vanotesta, vana vongotestwa vari panzvimbo one uye chikoro chichibhadharawo chimwe chikamu kana kuti government yoita iyo testing kuitira kuti maexpenses asanyanye kuwanda.
Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rine matanho akatarwa anobudisa pachena kuti ndezvipi zvinofanirwa kuitwa muzvikoro, vakati hapana mutemo unomanikidza vadzidzi kuti vave nemagwaro anoratidza kuti havana chirwere checovid-19.
We do not force our learners to bring COVID certificates, and we advise all schools that are doing so to abide by the standard operating procedure.
Hatimanikidzi vadzidzi kuti vauye kuzvikoro nemacovid-19 certificates, uye tiri kukurudzira zvikoro zvese zviri kuita izvi kuti zvitevedzere matanho akatarwa ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hapana zvavange vachikwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika pari zvino. Mushure meongororo yakaitwa gore rapera, hurumende yakati vana vane makore 14 zvichikwira vanokwanisa kubayiwa nhomba asi vasingaite zvekumanikidzwa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamusakika vati mitemo iri kugara ichiitwa nehurumende pakudzivirira kupararira kwecovid-19 ndiyo inofanirwa kutevedzerwa kwete zvimwe zviri kunze kwemitemo iyi.
Pari zvino tine statutory instrument tine matanho akaziviswa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika Vice President Chiwenga. Matanho iwawo haasanganisire kumanikidza vana vechikoro kana kuti vana vemacollege kuti vange vachiproducer a negative COVID-19 certificate kuti vange vachiuya kuchikoro panotanga zvikoro muna February muno. Saka zvikoro zviri kumanikidza vana vechikoro kuti vange vachiuya nemacovid-19 certificates ari valid for 24 hours, zvinhu zvisina kutsigirwa nemutemo wedu pari zvino. Hongu zvikoro kana mabhizinesi makambani vanotenderwa kunge vachitora mamwe matanho ari pamusoro pematanho atarwa nemutemo, asi matanho iwawo haakwanisi kunge ari anodisadvantaja kana kuti anoita kuti vamwe vazosara vazovharirwa panze vange vachitadza kuenda kuchikoro. COVID-19 certificate rinotora mari, havasi vese vana vechikoro vanenge vane mari yekuti vange vachikwanisa kuwana certificate iroro vauye kuchikoro.
Dr. Henry Madzorera avakambo vegurukota rezveutano vati havaone kumanikidzwa kuti vana vechikoro vave nehombowo hwekuti havana COVID-19 kuchibatsira. Vati zvakakosha kuti hurumende ione kuti matanho agara aripo ekurwisa COVID-19 muzvikoro atevedzerwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.